A very good evening, it's Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, May the 7th, 2015. Welcome to Live Talk's Women's Roundtable, a platform where we talk about issues affecting women, for women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And PJ, as you know, today is a very special day on the Women's Roundtable. We're going to be looking at the forthcoming Mother's Day, which in Zimbabwe happens to be on a Sunday. And we'll also look at just the role of the mother in the household. Has it changed over the years? What are your views on the issue?
To join our discussion, you can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And the Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Pachina chemadzimai.
Ngolesine yiko lapha esipamba khona abesifazana. Kodwa ke lila konjalo ukusithola ebulenjini ku web. On the website www.voazimbabwe.com lobanjalo www.voandebele.com lobanjalo www.voashona.com.
Chandati kukuronga kuti tirangarire Mother's Day, but very unfortunately we couldn't make it. Takaita mvura yakanaya zvisingaite zvekuti iye zvine izvi vanhu vari kuizvo zvakaenda yati kuworkshop tatovhiringa zvimwe zvinhu mbeu dziri kumera muninga tiichi zvese hazvina kunyatsokumirira zvakanaka bigtime chinyakare chasiyana nazvino maererano ekuti zvinhu zviri kuchinja nekuchinja kwekwenguva vana vekare vairerwa vaive vana vainyatsoudzwa zvokuita vari mudzimba vachirayirwa tsiga zvino iye zvino nenyaya yekuti zvakanaka hazvo zvokuti mwana paane kodzero dzake asi kodzero dzacho dzinenge dzanyanya kubva dzaita kuti mwana akapfekedzwa bhachi rokuti haachagona kurayirika kazhinji kacho asi workshop yatanga tinayo tapiwa mazano ekuti ndinobuva kuti tikagona kuzviita izvozvo tichagona kubata zvakare vana vedu vasikana kuti vatiteerere nokuti iye zvino izvi mwana anga akungoita akangoita 18 years akuita zvaanoda ukangomuti umuture kana kumurova akuti iye ndonokumhangarirai kanzi isisu mai kana baba ive neukama nevana vako vana vako vakaita ukama hwakanaka newe nerudo pakati zvisiri zvokukarirana karirana uchigara navo pasi kekutanga haikona kubva wavaudza zvepamutorosoro tanga nokuvaudza sengano kuti rudzi rwedu rwakamira kudai tichibva panaana tateguru tichisvika apa zvinovapa kuti ivo vazoita interest yokubvunza kuti ko zvakadai zvinofamba sei zvakadai zvinofamba sei kuvaisa padhuze kuvati vave neconfidence munewe vave nelove munewe vavimbe newe ukavaita kuti vakutye vachanovimba neshamwari dzekunze its good for us to sit down with our kids particularly the girls and start by telling them the history of our family where we came from and what we are and what we used to do and so on and so forth. We have to tell them our stories, here we like stories. So when they hear these stories, they will want to hear more. And then you give them time and sit down with them, you know, telling them, not really reprimanding them, but telling them with love, bringing them close to us and showing them what's right and what's not right.
Hakatesi abantu gabakhangelelanga ilanga leli ngedubo lokuthi abantu kathesi gabala vele izinto ezibasic abazisebenzisayo njengensuku zonke. Siyabona ukuthi kudala sakhula thina ilanga leli laliqakathekile kakhulu, lilanga lokuthi abantu babebonga omama babo labanye omama bonke jikelele nje lemisebenzi ababebeyenza omama yokugcina abantwana leminye imisebenzi yonke esikwazi ukuthi esintini yenzwa ngabomama.
Beautiful music there, PJ from Sam Mutukudzi. He was the late Sam Mutukudzi singing for his mom. As today on the Women's Roundtable, we look at the role of mothers. You know, looking at the upcoming Mother's Day, which should be commemorated this Sunday.
This Sunday, the 10th of May. Siyalibulisa ke zihlobe uhlelo lwethu lamhlanje asihluzeni bomama. Lamhlanje siphatha udaba lokuqhakatheka kukamama ezimulini. Njengoba sikhangelana siyandulela unanzwa kumbe uqhakathekiswa kwemisebenzi yenziwa ngumama nge Mother's Day ekhona nge second Sunday. Eka May, Eka Nkwenkwezi, minyaka yonke. Lo nyaka kumhlaka 10 May, 10 Nkwenkwezi.
Aiwa PJ, nasizwa rakanaka. Nderedu isu, sava na amai. Rekuti timbopembedzwa wawo. Tichitaurawo tichionawo kuti vana amai vari kuitirwe chii musi wesvondo. Uyo uchange uri zuva chairo reMother's Day. Asi tinoona kuti munyika dzakasiyana vanhu vanowanikwa ivo vachiri cherechedza mazuva akasiyana siyana.
Isiwine zvehlukeneyo, yeah.
Ehe. Saka nhasi aiwa taita rombo rakanaka nekuti tine vanyarikani vakati wandei. Vakamirira kuti vatudze kuti ivo zvii zvavari kuitawo kuti varangarire vana mai vavo nekuti vamwewo vana mai vakashaya seweini na PJ. PJ neni pari zvino tichange tichifara nevamwe. Asi moyo wedu inenge iri kufunga kuti dai vanga varipo tambovaitirawo manyawi. Asi PJ sekutaura kwatamboita tine munyarikani wedu wokutanga amai Nyaradzai Gombonzvanda. Alo, makadi mai Gombonzvanda.
Tiripo, makadiniwo.
Aiwa, tinokuchingamidzai pachirongwa.
Tinotenda zvikuru muchitikokawo kuzuva rakadai rekuti tinge tichirangarira vana mai vedu nekukoshesa. Vana mai muupenyu.
Pane vakateerera vazhinji vanoti regai mai Gombonzvanda vabonyatsotitaurira ivo kuti zvii zvamunokoshesawo pana amai. Tinoona kuti makatanga sangano rekucherechedza amai venyu. Chimbotaurirei kuti rakatanga sei?
Mai ukama hwemwana namai hunobva pakuzvarwa. Pane zvizhinji zvaunoona muupenyu hwako kungange zviri zvinhu zvinotarisirwa kuve zvidiki diki. Kusadza iroro ramunenge muchitsvaka kuti madya sadza sei, waenda kuchikoro sei, pawarwara ndiana ari pedyo newe, pawabudirira ndiana achapembera newe, pazvanakisisa ndiana uchada kutanga kuzivisa, pazvinogogonera, pazvinorwadzisisa, munhu wese unochema uchiti maiwe. Saka ini ndichikura mai vakanga vari padyo padyo pemwoyo wangu nekuti baba vakashaika. Munguva yehondo ndichiri mwana mudiki ndichiri kuprimary.
Makakurira kupi? Ndimbopindira ipapo.
Ndakakurira kwamurewa kwamagaya kuruzevha chaiko. Saka hondo yaipisa tirimo mamurewa tichingova vana vekumaruzevha kumaruva kwokuti unongova nedhiresi rimwe chete. Muri kutotsvaka kuti kutengesa kurima kwamuri kuita mugadheni. Mai vachimuka usiku siku kuti mudiridze gadheni muende kumunda mozonotengesa muriwo wamarima iwoyo kana kuti nzimbe kana mabhanana kuchikoro kana kuti kumusika kuti muwane mari yechigayo. Saka tichikura saizvozvo mai vaingoshingisa kuti munhu wese uri munhu anokosha paupenyu, munhu wese wakazvarwa une chiremera cheumwari uri mauri, chero uri murombo zvakaita sei, asi uri munhu anokosha. Ramba uchifutidzira zviri mauri kunyanya panyaya yedzidzo. Saka tichikura uri nherera uchichengetwa namai tiri mumba tirimo 11 takawanda urwere huri mumba. Mai vakave munhu akatisumudza, akatisunga pamwe chete. Saka pavakazoshaika muna 2006 tichienda kunoradzika mai kumarinda, takaona ini pamwe chete nehanzvadzi dzangu nevakoma vangu vashoma vasara ivavo vachiri vapenyu. Takati hazviiti kuti tikanganwe mai varerapa. Mabasa vakabata mabasa anotikoshera, kwete isu chete asi munharaunda uye nevana vedu. Saka ndopa takatanga Rosaria Memorial Trust muna 2006. Saka zuva iroro ravakashayika musi wa19 musi wa 21 ndo pataka vachengeta ndo zvara takatanga trust iroro tichisa muna mato kuperekedza mai tikati mabasa ambuya anofanira kuramba achienderera mberi saka ndiko kukoshesa kwatakatanga kuita and ndichitarisanas takangoti isu trust yedu inofanira kuramba ichishanda iri kumareserva ikoko tiri kwamurewa saka ka office kedu kari pamurewa senda iye zvino tinoshanda mumaruva 36 we are in more than 36 villages tiri kubata pamwe chete nezvikoro 10 zvemamurewa pamwe chete nechipatara chipamurewa nema health centers tichinyanya kutarisa vana vakazvarwa vane utachiwana weHIV uyewo mhuri dzinorarama neHIV because mumhuri medu takasangana nedambudziko iroro saka takada kuti tingobatanidza upenyu hwamai hwavakararama nezvavaishuvira zveutano nedzidzo kuti setrust tisimudzire dzidzo mumaruzevha imomo matiri vechidiki vasikana vawane dzidzo kuti vasararamawo upenyu hwairwadza seupenyu hwakararama nambuya Rosaria Bisha.
Ya, tombo kubatai iyi tinotenda maigumbonzwanda PJ wazvinzwira nhoroondo yekutangwa kwakaita trust ya mbuya Rosaria. Tine mumwe munyarikani wedu tisati tatanga kukura edu PJ vakatimirira.
Nkosazana Janet Bila ukona icingweni?
Yeah, ngikona.
Kunjani mama?
Ngiyaphila ninjani mama?
Hayi ngiyaphila. Wena ke uke wandobela ngensuku ezedluleyo ukuthi wena ufuna sichasise kumbe sibeke kuZulu ukubana umamakho unkosazana unkosikazi senzeni Bila wenza imisebenzi ethile ikho ke nthe namhla ke lilanga lokuthi sinanze imisebenzi yona leyo uqhakathekisa imisebenzi yenziwa ngabo mama bethu awena ke nyakunika ithuba lokuthi usichazisele ukuthi kungani ufuna imisebenzi kamamakho ivezwe kuZulu.
Ngiyabonga ngokunika ithuba lona leli ngihlengathaba ngoba ngize umama unyaradza ayigumbonzwande khuluma ngoba ngumentor wami so ngiyabonga ukuyabonga. So hayi ngiyabonga kakhulu.
Yeah.
And then kungani ngifuna ukuthi ngikhulume ngomama wami ukuthi nje umama useyenze izinto eziningi empilweni yami njengoba umuntu wonke ubekhuluma nje ukuthi hayi umuntu ongumama uba le role enkulu yokuthi ayidlalayo empilweni yomuntu. Mina ngikhula umama nguye okukhulunywa umama unyaradza ayigumbonzwande ukuthi umuntu ohamba kuye ukhuluma naye ungakhubeka uyakukhala sithi mama okungenze ngingacabanga ukuthi hhayi njona ngikhulume ngokwamama izinto azenzayo kule sikhathi lapho okwahlupha khona kwaba nesikhathi sendlala 2007-2008 eZimbabwe. Umama waba ngokuqala kwabanye ama-palliative caregivers ukuphiwa ithuba nge-World Vision ukuthi bancedisa abanye abantu ababeswela nabantwana ababhujelwa ngabazali babo ngendaba ye-HIV ne-AIDS.
Yeah.
So ama-orphans ona lawa ama-teenagers kumbe babeyenze kwama-teenage pregnancies ababedubeka babebuya endlini bephekelwa ngumama. Kwancedisa kakhulu ngoba sasiphekela abantu abayi-700 ngikhaya. Sincediswa lapho esasihlala khona kwakungakamisisi Nolundi Ndebele o-Best South Africa kathesi. So konoko ukuthi wayengani kamama uNolundi Ndebele bezencedisana endlini kwampana ukuncedisa ukufida abantu ukubanika noma izicathulo izingubo isikhathi somqando konoko yikho kwanceda lami kwamvula amehle ukuthi ngibone ukuthi hhayi bakhona abanye abantwana abangena bomama njalo bakhona abantwana abaswelayo so into eyayisenziwa ngumama kwakuyinto eyayinkulu kakhulu kimi. Njalo from that initiative naleyo kwathuma umama ukuthi avule i-organization yakhe ethiwa Susceptible Yanite Noda Orphanage Trust. So kunapho ikho lapho aqalisa khona ukusebenza noma nge-social services besenza okwe Child Protection Committee lokufaka abantwana kubini. I remember kunabantwana abayi-45 isikhathi sona leso abangenza esikolo, isikolo sasi-across the road, i-Abundant Life High School, befunda for free ngendaba yokuthi umama wayecelile ukuthi bafundiswe babengakafiki lo mnyango we-secondary babengawazi ngendaba zokuthi babengabantwana abaswelayo.
Fast forward, Janet. As fast forward, sinika abanye ithuba. Khathesi umama wenzani?
Hayi. Yikho khonoko, so she's been running isikhathi eside. Nakathesi usekhalisa ukuthunga ingwane lezicathulo ezisebenzisa recycled material. So lami khonoko yikho engicabanga ukuthi hayi, ngono lami ngihle ngitshela umhlaba ukuthi hayi, omama ngabantu abahle sibili, bathuma abantu ababo ukuthi babone ukuthi hayi, into leyi indlela muthi njani ngiyenze nami.
Yeah. Hayi. I'll give an opportunity to articulate that in English later on in the program, I suppose. But we should go back to Mrs. Ngumbonjanda, if you don't mind.
Before we go to Mrs. Ngumbonjanda, we actually have some WhatsApp messages from some of our listeners. Let's give them an opportunity to tell us how they're feeling about their mothers and the upcoming Mother's Day. Then we'll go back to my Ngumbonjanda.
Okay.
Happy Mother's Day to all women. Kunyanya tinoti kuna mai shalom South Africa. Tinoti kuna mai tinashe. Mai mobi, mai munya. Osa watana mai ukwa mai meza. Tinoti Happy Mother's Day. Tinokudaya na mai. Makakosha, kunoti wachira, kunoti bikira. Notenda, nyendi kutibatiro umaextended family zakanaka. Natenda, tikeo vina, parukuta ura.
Zanimwana, nilikuruma alo babu nove. Ngomu mbona kukala tegile kakulu kutinanza ila ngalabo mama ngova. Omama kunje baqhakatheke kakhulu amakhaya nje ukuze ame obaba behambile bahamba bayosebenza amakhaya amiswa ngomama yibo balomsebenzi omkhulu babhekana nezifuyo yonke into ibhekwe ngomama singathi yibo nje abaphethe umuzi bangabantu abaqhakatheke kakhulu kumele sibahloniphe kakhulu so likhakathekile ilanga labomama siyabahalalisela kakhulu laba abaziphetheke ngendlela enhle kakhulu ikakhulu laba abayibo ababheke amakhaya labantu babo singakhangela kakhulu abomama abanye abasaziphathi njengabomama labo bafuna ukuthi badlale indima yabobaba kodwa okusalayo umuntu ongumama uyabe ngumuntu ongumama siyabahalalisela kakhulu laba abasebenza imisebenzi yabomama mpela beqakathekisa ilungelo labomama kakhulu okubuhlungu nje ukuthi ikakhulu ezweni lakithi laseZimbabwe amalungelo abomama kananzwa kangako okuyinto engalunganga kakhulu kumele ukuthi ngabananzwa kakhulu amalungelo abomama siyacela mpela ngabe labo baphiwa ilungelo labo behlonitshwe omama kakhulu
Yeah, as for me, I can say ndopa kutenda zvikuru kuna mai vakandibereka. Because nowadays, vana tete havachaita roho yavo. Saka vana mai ndova kutoita roho yavana tete yaitwa nana mai. Saka pari zvino muona dzimba zhinji dzinopunzika. Why? Because vanhu vachiti kunotsvaga advice kuna tete vaivaya. Tete vaivaya vangaita kuti ini zvandisina murume. Ko iye ndiyangaita murume sei. They were supposed to flog in the same boat, you see. Saka ndopa zvangu kutenda kuna amai. Because amai vanondipa kuti kudzidzisa kwakanaka, upenyu hwakanaka. Usava neruchiwa nechisiri chako, senza chako seziya rako. Ndodzidziso unopiwa naana amai vaizvozvo. kwete vanati tiva kutopunza saka kuti happy day, happy mother's day. Thank you.
Ah, vanenzi vevazvinzwa PJ wanzwa mukoma vabva kutaura kuti vanatete
anatete hachina.
Pana zisishamiso vari kutaurawo izvozvo vachiti chokwadi vanatete hakuchina vanorayira vana. Isu madzimai tisu vanatete vanhasi vanorayira vana nekudzidzisa vana hunhu hwakanaka, kutaura navo nekuvadzidzisa nguva nenguva. Na Shailet ari kuti happy Mother's Day to all mothers in the world. Nasisi Mavis ndambakuwa vari kutivo happy Mother's Day mama. I wish you many more.
Mnalapa angilo Michael oti umama elizweni leZimbabwe uyingqikithi. Abantwana babhekane laye kundingeko zabo zonke ekufundeni amabala lamasiko. Omama abaningi yibo abasala labantwana obaba beyiphanda emangweni etshiyeneyo. Nguye owamukela izikhalazo zabo. Nguye njalo obaselelayo. Njalo umama umgogodla womuzi imvama yokuba angaswelakala. Ulusi asuthi, I say happy Mother's Day to my mom, Besichi Marie, Nimu Seva. I love you, mama. Shiganzi na Flavian, happy Mother's Day to all mothers worldwide. Pedisai says, Mother, I love you so much. You are my pillar of strength. May God give you many, many, many more years to come. Patience says, happy Mother's Day to my beloved mother, Mrs. Ratidzo Majgezo, Rikuboera.
Ah, PJ nasi shuwa tawana ma message akawanda pa Facebook nepa WhatsApp. Asi tisa tita ita kutuvanyari kani vedu vanete. Tombozo kira kwa vari. Mai gombozo anda. Mazwa zvirikuta vateereri vedu. Munoti chiina zvoo zvekuti mazwana hakuna vanatete. Vanorayira vana.
Tofunga ndoda kutanga nekungotenda kuti ndiri pachirongwa pamwe chete na Janet. Na Janet Lila muningina wangu andinokoshesa zvikuru kuru. Tichitsigirana pa mabasa atinoita pa madzimai uye takatarisa zero rire kukoshesa vana mai. Pane ma message andanzwa abuda kubva kuhandradzi dzangu navamwe vachiita happy Mother's Day vachiti vana mai vana tete havachiko. Todawo kurangarira kuti patiri kuti happy Mother's Day haasi mwana wese ana mai pazuva iri. Tingoramba tichidzikisa pfungwa dzedu tichirangarira kuti vazhinji vanenge vachitochengetwa navamwewo vana mai. Vana mai vavo angangari step mother, foster family, vana mbuya. Toda kungovarangarirawo pa Mother's Day iyoyi sekuti vari kubata mabasa ana mai chero asiri biological mother. Asi ndichitarisa nyaya yabuda yekuti vana tete havasisipo. Saka vana mai vakutotora matano ekuumba vana vavo nekudzidzisa tsika nekukurukura zvekuumba mhuri nekuumba hukama kunyanya pane vechidiki. Ndona iri nyaya yakakosha. Ini ndiri mai vane ndine vana vechidiki mumba mangu. Unototaura nemwana wako sekuti tinoziva kuti nemugariro watave kuita mazuvano dzimwe nguva vana tete vari kure. Saka vakwanise kuti vawane nguva dzekukurukura pamwe chete vachitsanangura zvavanosangana nazvo muupenyu. Saka semubereki takutoona kuti zvinokosha kuti vana mai vange vachikurukura nemwana kuti zvawadai watobva zera kuda uvave veincubate. Saka zvinorevei kuti wave musikana mukuru unokwanisa kunge wakupinda murelationship yekudanana nemukomana. Saka unofanira kuzvibata sei. Uyo kana ari mwana mukomana anofanira kudzidziswa kuti musikana wese awasangana naye mumugwagwa, muzvikoro, kupi, muremekedze sasisi vako. Kana mave kupinda pakutsvaka waungade kuzowanana naye kana kudanana naye, unodanana naye zvine respect. Hazvisi zvekumbunyikidzana asi ndezvekukurukurirana. Saka izvozvo zvinoratidza kuti vabereki mazuva ano kunyanya vana mai tinofanira kuve neukama nevana vedu, vangave vanasikana kana kuti vangave vanakomana, kuti tinge tikurukura navo nezvekukura nekurarama uye kuti ivo vasingazotityawo. Asi pachiramba pave nechiremera ichocho chekuti ava ndimai uyu mwana asi tichikwanisa kukurukura nekusumudza nekurera vana vedu.
Aiwa, tinotenda. PJ, very interesting contribution there from Mrs. Gumbonzwanda. It mirrors exactly what Gogo and Milda Muriro was saying earlier on from Mondoro. And I was surprised because I thought, you know, people in the rural areas still have that traditional culture where vanatete are there. But she was literally saying the mothers are now taking over that role making sure that they, you know, will talk to the young ladies, like what Mrs. Gumbonzwanda is saying. So very interesting.
Yeah, and more so when all the families are now scattered around the world. For instance, in my case, with my children, we are here in America and vanatete, they are still in Zimbabwe.
Yes.
So how do you go about it? You just have to talk to your children.
Exactly, yes. And she was also just saying that they had a workshop the last 3 days in Mondoro where the pastors were teaching them that you need to have that relationship, like what you're saying.
Yeah.
You need to grow that trust. Kuti vana ngava vishamari dzako. Kwete zvaita imboita kudhara zvekuti mwana anorohwa, anoswera achitukwa, asi kana uchituka tuka murudo. Ehe, kuitira kuti mwana ave achikuremekedza, asi achiteererawo kana uchinge wataura naye.
Ndinoda kungobata kamwe kanyaya yakadikidiki sekuti pabasa rangu randinoita ndiri kuno kuYWCA kana kuti ndiri kuAfrican Union. Ndinobata nyaya inondirwadza zvikuru yevana vechidiki vari kuita vana mai ivo vari vana. Saka unoona mwana ane 13 years, mwana ane 12 years atova mai. Sekuti paita child marriage kana kuti paita forced marriage. Saka unoona kuti mwana ari kukura achitarisirwa kuti ange ave nezivo yese yekurera mwana, asi achiri mwanawo ari kutodawo kurerwa. Saka zuva iro rire kukoshesa vana mai. Toda kuti tirangarirewo vana mai vechidiki ivavo. Zvinongova vana mai vava vandave kusangana navo muupenyu hwangu mazuva ano zvinonzwisa tsitsi. Anenge achingova mwana ane 16 years apa atova shirikadzi. Saka ndimai shirikadzi iye ari mwana mudiki kana kuti wapinda muwananiso iyoyo asi abva muchato hauna kuzoramba uripo wakasimba. Saka atova a divorced young woman iye achiri mwana. Saka toona kuti vana mai ivava vane rudo rwokuchengeta vana vavo, asi dzimwe nguva vanosangana nematambudziko akawanda zvikuru. Saka ndiri kudawo kungorangarira kuti veduwe ngatisiyanei netsika iyoyi yekuti vana vachiri vadiki anokwanisa kunge ave kutonzi wave kupinda mutsvita wave kuve mudzimai, sekuti tinoona kuti zvinozokoshera vana mai ivava vachiri vadiki ivo vave kunzi vasomudze dzimba.
Aiwa, ichokwadi, PJ. Interesting contribution there from Mrs. Gumbonzwanda speaking on her role as the AU Goodwill Ambassador for Girl Marriages. She's actually saying we are not only looking at grown-up women being mothers, we're looking at underage girls that are forced into motherhood before their time. So let's also commemorate them on that day, honor them even if they are still young.
And it's not only biological mothers that we're honoring. There are those that are aunties that are bringing up children that are orphans. We are honoring them as well.
I think, PJ, before we go on our break, Totora Mbuya vari kunyanga.
Nguva yacho unoona ichinotibvumira iyoyi
maregatingoti ga mbuya foni yavo inogona kukata. Alo, makadii?
Ndinofara hangu, makadiniwo?
Aiwa, tichangoti halo tobva tati rambai muripo,
muripo.
Timbovharisa chirongwa todzoka kwamuri zve musabve palaini. Thank you to our guest, Mrs. Nyaradzai Gumbonzwanda and Janet Bila, and all our valued listeners who joined us tonight. PJ, this is a very interesting topic, and, you know, thank you for all those that actually joined us. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye as we migrate to the internet. And we are live streaming right now on www.voazimbabwe.com.
Okwe mizuzu elandelayo engamashumi amathathu sesisiba ebulenjini. Kodwa kubalaleli bethu abe radio abe emsakazweni, siyalivalelisa okwamanje. Libe lobuthongo obuhle. Ngupraxedes Jeremiah.